Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechipiri, chivabvu 22, 2018. Makateerera ku Studio 7, nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inonyorera kuti itambirwe zvakare kuve nhengo yeCommonwealth.
Zvinoreva kuti Zimbabwe iri munzira yekuti inge ichipatana nedzimwe nyika mumaorganization akasiyana siyana, kusanganisira iyo Commonwealth. So kuziya kwenyu pane makore akati wandei tabuda.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzinga basa gurukota redunhu reMashonaland Land West vaWebster Shamu. ZANU-PF inoti ichatora matanho akaomarara kuranga nhengo dzichawanikwa dziine mhosva yekuda kubiridzira musarudzo dzemapuraimari dzichangopera kuitwa munyika.
Chandika kuvidzisei ndechekuti semusangano, kana zvakaitika, inyaya huru sachai chaiyo yekutoti pacharangwa munhu anenge akazviita. Nokuti tirikuda zvinhu zvakati twasu, hatisi kuda chitsotsi kana corruption.
Nhengo dzeMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa dzakaremara dzinoti dziri kutarisirwa pasi nebato munyaya dzesarudzo dzemapuraimari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa weCommonwealth unoti wakatambira tsamba yakabva kuhofisi yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekukumbira kuti Zimbabwe idzoke zvakare mumubatanidzwa uyu. Zimbabwe yakabuda mugungano iri muna 2003 pasi peutungamiri hwavaRobert Mugabe, avakanga vagumbuka nekuiswa pasi pezvirango zvichitevera kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika uye kusafambiswa kwesarudzo dzakachena. Munyori mukuru wesangano iri, amai Patricia Scotland, vati chingave chinhu chakanaka zvikuru kana Zimbabwe ikabvumidzwa kudzoka muCommonwealth. Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa avari muAmerica pari zvino kuti tinzwe maonero avo.
Zvinoreva kuti Zimbabwe iri munzira yekuti inge ichipatana nedzimwe nyika mumaorganization akasiyana siyana, kusanganisira iyo Commonwealth. So kuziya kwenyu takabuda, pane makore akati wandei tabuda, vaMugabe havana kunge vafarira zvainge zvataurwa neCommonwealth kuburikidza nenyaya dzemaelection nemahuman rights nedemocracy muZimbabwe. Ndokubva vaita chiramwa vakati aiwa isu takutobuda muCommonwealth. Saka kudzoka kwakuita Zimbabwe muCommonwealth kuri kuratidzawo kuti pane zvinenge zviri kuchinja. Mapato anopikisa akagara nguva yakareba chaizvo achiti Zimbabwe inofanira kudzokera mumaorganization akaita seCommonwealth. Saka zvaakuitwa nehurumende yeZANU-PF kwakungotedzawo zvanga zvichingokumbirwa nemapato akasiyana-siyana kusanganisira vana MDC.
Tanzwawo zvakare panyaya imwe chete iyoyo kuti vabva vapawo mukana wekuti Commonwealth itumire vanouya kuzoona sarudzo dzichange dzichiitwa idzo. Zvingarambe zvichisimudzira ukama here pakati peZimbabwe nenyika dzavanga vasisawirirani nadzo idzi?
Zvogona kudaro. Sekutaura kwandaita, chinhu chakanyanya kukonzera kupokana pakati peZimbabwe neCommonwealth ndechekuti Commonwealth yaitaura yekuti kune mastandards, kune zvinofanira kuitwa pasarudzo, zvinotevedzwa matemo inenge yakatarirwa nyika dzemuorganization iyoyo. Asi Zimbabwe yanga yakubuda, yanga yarunza, yanga yakuita zvisiri izvo. Saka pavakanzaiwa kanai Zimbabwe vaMugabe, dai madai dai madai, ivo vakabva varamwa. Saka zvinoreva izvo kuti kana vakuaplya sezvaitika izvo kunzi aa todo kuti tidzoke mune vamwe, andione paine chakashata kana paine zvinofana kuitwa zvokuratidza kuti pakakanganiswa payapa pagadziriswe ndoo zvazvinofanira kunge zviri nokuti Zimbabwe inofanira kupinda mugwara riri kupindawo mune dzimwe nyika dzakasiyana siyana saka ivo vana Commonwealth pavanounzwa vamwe vanouya kuzoita observation zvinenge zviri zvinhu zvakanaka asi vanofanira kuuya vachiziya kuti zvavanofanira kutarisa zvakamira so zvakadai zvakadai havafaniri kuuya vakatopa atingari judgment yemaelection ngavauye vachiziya kuti vari kuuya munyaya yavanabhenge vakasiyira muna 2002 or 2003 kare ikako asi vodzoka vachiona kuti zvoni zvinhu zvifambe mugwara rakanaka
tanzwa amai mei vachitaura pamusoro pechiitiko ichochi vachitotiwo vari kutarisira kuona kuti zvinhu zvichachinja nenzira ipi pane vamwe vasimudzawo mubvunzo vanga vachitaura nenyaya yekuti zvimwe zvenyaya dzakaita kuti vamugabe vazonyanya kutiza mucommonwealth paitaurwa nyaya dzemahuman rights kodzero dzevanhu kune vamwe varume vanodanana nevarume madzimai nemadzimai vachibvunzawo kuti vachaona here sekuti Zimbabwe ichagadzirisa mutemo inoita kuti naivowo vakwane-kwane sezvo vava kudzokedzana nedzimwe nyika dzemucommonwealth kudai
handisingazivi hangu ipapo izvi zvava pakati pezimbabwe necommonwealth nekuti vari kupinda ka mucommonwealth vari kupinda mudariro rine vamwe dariro iri rine mitemo yaro rine zvayakatarirana rine zvayakabvumirana saka kana zimbabwe ichinge yakudzoka zvinotorevawo kuti inenge yakudzoka kuti ipinde imomo yotoitawo zviri kuenderana nezviri kudiwa nevamwe
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paKent University kuBritain Dr Alex Magaisa vari parunhare vari muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadzinga basa vaive gurukota redunhu reMashonaland and West vaWebster Shamu. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mashoko akaburitswa nemunyori muhofisi yemutungamiriri wenyika nedare remakurukota ehurumende vaMeshack Sibanda nezuro Manheru anoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakamisa vashamu basa vashandisa zviri mubumbiro remitemo iro rinovapa masimba ekumisa makurukota ehurumende basa. Mashoko akaburitswa navaSibanda haana kupa zvikonzero zvakaita kuti vashamu vadzingwe basa nemutungamiriri wenyika. VaSibanda vakaudzawo Studio 7 parunhare kuti vachazotaura zvizere nhasi kuti sei vashamu vakamiswa basa. Patabata vashamu parunhare vati vanga vasati vatambidzwa tsamba yekudzingwa kwavo basa saka nokudaro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Nekune rumwe rutivi mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Zvichakadai nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kudzingwa basa kwakaitwa vashamu kunogona kunge kwakakonzerwa nekubirira kwavanonzi vakaita musarudzo dzemaprimary eZANU-PF kwavanoti kunosvibisa zita rebato iri.
Hazvisi pachena havana kutaura zvikonzero zvekuvadzinga basa vashamu, asi zvinogona kunge zvichiita nemaprimary elections akaitwa kuZANU-PF pakapomerwa vashamu nyaya yekubiridzira zviri pachena uye zvinonyadzisa munyaya dzesarudzo izvi. Asi pakudzingwa kwavaitwa basa hazvina kutaurwa kunzi nemhaka yei vadzingwa. Inongori fungidziro yakasimba yekuti zvinogona kunge zvichibva munyaya dzesarudzo dzakaitwa dzemaprimary elections eZANU-PF uko vashamu vakakundwa asi vaifungidzirwa kunzi vainge vabirira zvemhando yepamusoro.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Memory Kadhau vanoti kudzingwa kwavashamu kune chekuita nezvikwata zvikwata zviri muZANU-PF izvo zviri kurwira masimba. Vatsigiri veZANU-PF vakaratidzira muHarare svondo rapera vachiti mumusangano wavo muchine vanhu vachiri kufungidzirwa kuti vari muchikwata cheG40 icho chaitsigira vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato rezanu PF rinoti richatora matano akaomarara kune nhengo dzebato dzinenge dzazowanikwa dziine mhosva yekuedza kubiridzira musarudzo dzaro dzemapuraimari dzichangobva kuitwa matunhu ose emunyika. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muzanu PF vaFortune Chasi vanoti kunyanga hazvo vasati vawana umbo hwekuti kune vamwe vakaedza kubiridzira sarudzo idzi kunze kwekungoonawo mapepanhau, ani nani zvake achazowanikwa aine maoko akasviba achatorerwa matanho anokodzera anosanganisira kudzingwa mubato kana kurambidzwa kuzokwikwidza. Dzimwe nhengo dzezanu PF kusanganisira vakadzingwa basa segurukota remashonaland west vawebista shamu dzinonzi dzakawanikwa dziine magwaro ekuvhotesa akatonyorwa kare. Vamwe ndo vainzi vari kupomerwawo mhosva yekutenga vanhu nemari pamwe nekuvapa zvekudya kuti vazovhoterwe. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro navachasi pamusoro pazvo.
Inyaya ndangoonawo mumapepa. Mapepa anonyora zvakasiyana-siyana, saka handikwanisa hangu kuti ndinge ndichijaja kuti vakataurwa ivavo vane zvavakabatawo zvavakaita here. Asi chandingakuvimbisei ndechekuti semusangano kana zvakaitika inyaya huru sachaichairo yekutoti pacharangwa munhu anenge akazviita, nokuti tiri kuda zvinhu zvakati twasu. Hatisi kuda chitsotsi kana corruption panyaya dzekuzvitonga. Ikoko kunoba mapepa munhu ogara pasi onyora zvinyorera ozvinyorera. Inyaya hombe hombe chai, nokuti isusu semusangano tiri kuti tavhura musangano wese kuti vanhu vave ndivo vanosarudza munhu. Saka kana iwo waakuita chitsotsi ichocho hausisiri kuita zviri mugwara remusangano wedu, ende tinotora matanho ekuti kana kuburitsa musangano kana kuti hauchaita futi candidate yeany position inenge ichiitwa mumusangano medu kana munyika wakamirira musangano. Inyaya hombe isina kunaka, yaina kumbosiyana nekuba. Kuba kwatinoziva kuti kunouraya nyika, tofanira kutanga kudhila nenyaya idzodzi pamalevhels iwaya. Vatungamiri vazive kuti kana uchipinda muchinzvimbo uri kudiwa kuti unge uri munhu ari honest, munhu anovimbika. Ukatanga kuba pako ukazopiwa position yemuhurumende unoba zvakadii.
Vamwewo vaichema nyaya yekuti kune vanhu vanozivikana vane nyaya dzavakaita kana dzimhosva dzavakambopara dzakatomboendesa kumatare edzimhosva, vamwe vakapika nekubhadhara mafaindi. Asi vanhu ivava vakapiwa mukana wekukwikwidza mumapuraimari ebato. Mutemo wenyu unoti chii webato kana munhu akambenge akakonvictwa?
Isusu chatinotarisawo futi hatitarise chete kuti mutemo wedu isusu uri kuti kudii. Tiri kutarisawo kuti mutemo wenyika unenge uchiti kudii, nokuti mutemo kana munhu achinge ane conviction yenyaya idzodzi dzedishonesty dzekuba anokwanisa kuzotadza kuyambuka pamarequirements enomination court. Saka isu hazvitibatsire kuti munhu aite sei apfuure mumapuraimari iye asingazopfuura kumberi. Saka tinoscreena totarisa kuti munhu nyaya yake yaari kupomerwa ndeyechokwadi here. Zvatinenge tichinyatsoda, toda munhu akachena asina nyaya. But dzimwe nyaya dzatinonzwa inyaya dzinenge dzichingokurukurwawo nevanhu vachitaura dzinenge dzisina umboo. Asi tichaongorora everyone anenge achinzi ane chakati chakati chaakaita, toona kuti nyaya yacho iripo here zvechokwadi. Kana iripo, iri kuviringa here zvakataurwa mutemo wenyika, kuitira kuti tisaite dambudziko pamberi. Asi zvatakaona ndezvekuti dzimwe dzanga dziri nyaya dzekuda kungoti pumhauro usipo semusangano, kuti tinzi musangano une matsotsi kana kuti unoda matsotsi. President vari kunyatsotaura kuti toda zvinhu zvakachena ende corruption toda kuishanda munyika yese zvichireva nemusangano macho.
Avanga vari mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muzanu PF vaFortune Chasi vari parunare muHarare nestudio 7.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 pashortwave. Musakanganwe Live Talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne15460 pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Hurumende inoti iri kunyora mitemo mitsva inozoita kuti nzvimbo dzinowanikwa zvicherwa dziwane mari yebudiriro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo inoona kuti nzvimbo zhinji dzine zvicherwa hadzina mari yadzinowana, nekudaro vanoda kugadzirisa nyaya iyi. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti zvingave zvakanaka chose kana hurumende ikaita izvi, asi vachiti vematunhu ndo vanofanirwa kupiwa simba rekusarudza zvinoda kuitwa munzvimbo dzavo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMaguhu kuti tinzwisise maonero avo.
Tingangoti chinhu chiri chakanaka, but nyaya yekunyorwa kwemutemo iyi yagara ichingotaurwa kubva vaMnangagwa vachiri Minister of Justice kubva kuna 2006 Zimbabwe yatadza kuti inyore mutemo mutsva wemining. Vanga vachiramba vachingoita zvigamba zvigamba, saka handizivi kuti vaane maonero matsva here, nekuti ndo vagara vari Minister of Justice, vanga vaine chekuita nemutemo zvekare. Even after 2013 ndo vanga vari Vice President vari zvekare Minister of Justice, vakatadza kuzviita izvozvo. Saka handizivi kuti iko zvinezvi vakunyatsa kurevesa here, kana kuti ngoma ndiyo ndiyo yekuti tinoramba tichingotaura kuti ndo zvatinoda kuita zvisingafi zvakaitika.
Chamunoda kuona pamitemo mitsva inotarisa pazvicherwa zvakaita samadiamonds nezvimwe, chii chamunoda kuona imini?
Chinhu chekutanga chatinoda kuona idevolution of power, decision making. Ngaiende kumaprovince. Each province inofanira kuti idecide mainvestor vanoenda kunoinvesta munzvimbo iyoyo.
Ko masangano akaita seZimbabwe Consolidated Diamond Mining Company haana chanobatsira here mumatunhu munocherwa zvicherwa izvi?
Kubatsira kwavo tingati isusu vanhu vachiri kutanga, havasati vanyanya kuti fambei nekumaina. The last time we heard from them vanga vachiita vasati vatengeswa madiamonds akawanda. But chirimo munyika munomu ndingati inini it's a model iripo yekuti all the mining companies dziri muZimbabwe dzinongofollowa that model yekuti nzvimbo yauri kumaina yacho hauidevelopi. Saka handioni sekuti ZCDC kunyange vaine maintentions akanaka, handioni sekuti the model irimo yemining muZimbabwe inovatendera to do much in the community yavari kumaina.
Ko vamwe vakativo haasiri matunhu ese ane zvicherwa, mamwe matunhu anozosara asinavo chokubata, munopaona sei?
Well, iyoyo ipfungwa yakakosha zvikuru. Ndosaka pandatanga kutaura ndati inini panofanira kuva nemutemo unotaura kuti kana pari kucherwa chicherwa munzvimbo, percentage inosara munzvimbo imomo ndeipi, percentage inoenda kuhurumende ndeipi. Saka percentage inotorwa nehurumende, dai kusiri kuti tazara nemakoronyera muhurumende, ndiyo mari yaifanira kushandiswa kutsvagawo mamwe maprojects anogona kuitwa mune dzimwe nzvimbo dzisina maminerals. Development ngaionekwewo panzvimbo pari kucherwa ipapo, uyewo zvekare at the national level munhu wese anofanira kubenefit. Ini ndiri kuno kwamutare iko zvinezvi ndiri kushandisa magetsi ari kubva kukariba. Saka vanhu vari kukariba vanofanira kubenefita kubva kublack granite iri kwamutoko But izvozvo zvinoitika chete kana paine hurumende isina unzwire. Hurumende inotaura kuti every cent riri kubva kumining rinofanira kuitwa accounted for.
Mukuru wesangano Center for Natural Resources Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare natanonoka wandi westudio 7. Dzimwe nhengo dzebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa dzakaremara. Dzinoti bato iri harisi kuzadzikisa chivimbiso charo chekupa zvimwe zvigaro kune vakaremara mudunhu remasvingo. Gandire Maramba anotipa nyaya inotevera.
Nhengo idzi dzinoti bato rava rakavimbisa kuvachengetera dzimwe nzvimbo kuti vamire musarudzo sezvarakaitira vechidiki nemadzimai. Mumwe wevanomirira vakaremara muMDCT mumasvingo vaHenry Chivanga vanoti nhengo dzavo dziri kunyunyuta zvikuru nekusapuwa mukana wekuti vamirire bato ravo mumakanzuru muparamende pamwe nekuseneti.
Ichokwadi, vanhu havasi kufara especially kumacouncillors vakaisa maapplication avo vapana kana wadi imwe yakareservewa for persons with disabilities. Saka ivo vari kugunun'unawo chose, asi chatinoziva isu ndechekuti template iri clear, yakapa chikamu kuvanhukadzi, chikamu kuvana veyouth uyewo chikamu kuvanhu vane madisability, asi hazvisati zvazadzikiswa. Asi chatinoziva ndechekuti prosesi ichiri kuenderera mberi. Tarisiro yedu ndeyekuti musangano chisungo chavo chavakaipa chayakapa inofanira kuzadzisika.
Vachivhanga vanoti mumasvingo vanhu vakanyora tsamba dzekupinda musarudzo vakamirira vakaremara vaifanirwa kusiyirwa mawadhi avo kana dunhu ravo, asi izvi zvinonzi hazvisi kuitwa sezvo mudunhu makangowanikwa munhu mumwe chete chete kwachivi. Pastor Kava Mugwadi vanoti havasi kufara vachiti zvinoratidza kuti bato ravo harisi kukoshesa vanhu vakaremara.
Tatiri kuchema chema nacho ndechekuti havasi kuva kliye pavakagovera mawadhi. Vakagovera vachipa kuti quota system youth kwakati kwakati, madzimai kwakati kwakati, disability kuma councils haina kuwana anything. Kuma MPs House of Parliament we have got only one Chivanga who demanded it on the meeting yatakaita na president. Atingati wakaipuwa ne quota system, wakaidemanda patakaita meeting na president Chamisa kwakauya kuno kumasvi. Vakativimbisa havasi kuda kubuda pachena kuti vari kutipa here, ende tiri kungovabvunza, vari kungotsenga-tsenga mukanwa nezvazvo.
Vakaremara vanoti vakasabatwa zvakanaka pasarudzo dzebato zvinogona kuzorishayisa rutsigiro kuvamwe vavo vakawanda vanovhota munyika yose. Vachivhanga vanoti vanhu vakaremara munyika vanosvika mamiriyoni maviri uye vanokwanisa kuvhota vanosvika zviuru mazana masere, hunova huwandu hunogona kuwinisa bato pasarudzo. Asi vanoona nezvevakaremara muMDCT vaDenis Mudzingwa vanoti sezvo sarudzo dzichiri kuitwa zvichemo izvi zvinogona kugadziriswa.
Zvinogona kuva zviri kuitika ndezvokuti vamwe vanenge vari mumusangano kumaprovinces vanogona kusara vanenge ruzivo kwakakwana pamusoro pekuti vane madisabilities vane kota yavo. Asi ticharamba tichitaura na national chairman avo vanotungamira nyaya dzemaelections musangano yeMDCT kuti vanyorere kumaprovinces vachivadzidzisa pamusoro pedisability court.
Vakaremara vava nemakore akawanda vachiti kana muhurumende havasi kupiwa mukana sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Bato riri kutonga muSouth Africa reANC rinoti riri kuda kutora minda nechimbi chimbi pasina muripo, izvo zvakonzera mutauro munyika iyi. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa neZuro neANC nevatori venhau wekutaura nezvourongwa hwekutorwa kweminda kana kuti Land Summit. Chibvumirano ichi chinonzi chamirira kuseiwa neNational Executive yebato iri. Asi zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvakaona hurumende yazvo ichitora minda nechisimba kutanga muna 2000 zviri kuyambira South Africa nekutora minda nechisimba zvichiti nyika iyi iri kutambira kunonyudza. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muJohannesburg nezuro, nengo yeAfrican National Congress National Executive Committee vaRonald Lamola vanoti bumbiro remutemo rinovabvumidza kuti vatore minda kubva kuvachena. Kunyangwe hazvo gweta rinorwira kodzero dzevanhu, vadhewa Mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch vachiti hapana chakaipa govera ivhu patsva. Vanoyambira kuti South Africa haifaniri kutevedzera gwara rakatorwa neZimbabwe.
Tinoona kuti pfungwa iyoyo yekuti ivhu rigovewe zvakaringana zvinoenzaniso ipfungwa yakakosha. Asi kurudziro yatinopa kusangano runotungamira muSouth Africa ndeyekuti ngavaite zvese zvinoitwa maringe nekodzero dzevanhu, varemekedze nyaya dzekodzero uyezve vasatora zvachose gwara rakatorwa neZimbabwe rekupinda munyaya dzeminda nejambanja, nekuti honai zvakasiya vakawanda vachitambudzika. Hapana iko zvino cheuviri chakanaka, nekuti nyaya yekuti ivhu nderani haisati yagadziriswa nazvino, kana nyaya yekuripa kana kupa mari yecompensation. Iko zvino hurumende yayo kuZimbabwe yava kutaura kuti yava kuda kubhadhara, asi makore apfuura akawanda. Saka tinokurudzira kuti nyika yeSouth Africa itambe nyaya yeminda nenzira yakatarwa mubumbiro remutemo pachikamu 25 chenyaya dzezveminda, kuti zviitwe nemazvo, pasina chirigirigi, pasina jambanja, pasina mhirizhonga, paine kuremekedza kodzero dzevanhu.
Mumiririri wesangano reAfrica Democracy Forum kuchamembe kweAfrica vaTerence Chitapi vanoti nyaya yekutorwa kwevhu pasina muripo yakanangana nekuendesa upfumi kuvatema.
Nyaya tiri kutarisa iyi yekutorwa kweminda zvisina muripo, kana kuti yavanoti pachirungu land expropriation without compensation, ndiyo yatingati iri pakati pokuvandudzwa kweupenyu hwavanhu vatema. Hatingati muno muSouth Africa chete, asi Africa yose. Ndofunga izvi zvinotangira pakutorwa kwakaitwa ivhu iri, apo pambe pfumi vakauya vakatora nyika yedu. Ndofunga tinoziva kuti tizosvika pakutsvaka kuzvitonga kuzere, nyaya yaitangira pakuti varungu vakange vauya vakatora minda. Ndofunga inyaya yekuti veANC havakwanisi kuitsveta parutivi, asi vanofanira kutoti vaongorere nyaya iyi, vonyatsozvidzamisisa kuti kana zvichitaura kuti isusu tiri kuda kutora minda zvisina muripo, tikatoda kutora ivhu zvisina muripo, ivhu ripi ratoda kutora? Ivhu remumapurazi here? Ivhu rekuti vanhu vawane pekugara here mumadhorobha edu? Ndofunga vanovawo neragiro kuti vanokwanisa kudzidza pane zvakaitika kuZimbabwe panyaya yekutorwa kweminda.
Paive nekukakavadzana pakati penhengo dzeAfrican National Congress nenyaya yekutorwa nekugoverwa kwevhu iyi. Dzimwe nhengo dzebato iri dzaikurudzira kuvandudzwa kwemitemo kutanga, dzimwewo dzichiti chikamu chesection 25 chebumbiro remutemo chinopa hurumende masimba ekuti itore ivhu pasina muripo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Mujoma.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inonyorera kuti itambirwe zvakare kuve nhengo yegungano reCommonwealth. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzinga basa gurukota redunhu reMashonaland West vaWebster Shamu. Nhengo dzeMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa dzakaremara mudunhu reMasvingo dzinoti dziri kutarisirwa pasi nebato munyaya dzesarudzo dzemapuraimari, sezvo dzisiri kupiwa nzvimbo dzekuti dzikwikwidze kana kumirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau na 7 PM. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Ntungamiri Nkomo.